umumwe bagari abambu ya lisa dindaivi mumushawe obos mamtari vanoti varikune tsikana nekushaikwa kwemvura kunyange hazvo vachiona nzvimbo zhinji dzirikurasika mvura yakachena mumusha uyu nekumwe asi vasina chavarikuona chiri kuitwa nekanzuro kugadzirisa pombi dzakatsemuka idzi ambuya ava vanoti mhuri yavo yave kuchera mvura muzvinyuka izvo vanoti hazvina utano
tinoona kuti inosenzera hunyope iri legless chikonzero ngechekuti amwe acho hamusi kuapawo mareba kanzura isubhadharwa ba saka inosenza ngekunonokera nonokera mumaraini tinozona mvura ive kwediri upaduka kakawanda taane nguva hobhwa zvichindozi nguva yovharwa mvura mvura yovharwa asi taime yese ita isikachavharirwi mvura
mumwe mugari wemamutare amai Diana Derembwe vanoti vava nemazuva awandisa vachinochera mvura mutsime kana nenzvimbo dziri kuvhinza mvura kuitira kuti vakwanise kushandisa mudzimba kunyanya muzvimbuzi zvemukati memba zvinoshandisa mvura amai ava vanoti dai kanzuro yaivawanirawo mabhauza emvura kuti vagari vabatsirikane
kanzuro yatigadzirirawo mvura mapaipi ari kundodhudhubuka pese pese mazuva mairi tinayo zuva rimwe hatina zvandodai zvandodai izvi tiri kuchera muzvigomba zvekuti muzvigomba mwacho mupamwe pano uchaitirawo wetimwe pano uchadai izvi zvisinokonzerese hosha dai atigadzirirawo mapaipiwo tichero mvura zvakanaka
amai makomboro restolo mumwe mugari wemamutare vari kuchemawo nekusawanirwa mvura nekanzuro uye pasina chiri kuitwa kuedza kupedza dambudziko iri
izvi zvitanetudhezi mvura hakuna ende munoziva kuti kana kusina mvura zvii zvinoitika vanhu tinopesera taakutochera mvura pane pangoitawo kachinyuka muzvidhonga mvura yacho pane pane vanhu vakawanda chinenge chingotsikatsika sakautsanana chaiwo pane pasina dai kanzuro yagadziriswa tinechingoona kwese kumapaipi kuti akabhesta kuti health hazard sinoko
asi mutauriri wekutare mutare vaspren mutivi vanoti kanzuro yavo iri kuita nepainogona napo kugadzirisa dambudziko rekushomeka kwemvura nekugadzirisa pombi dziri kurasa mvura munzvimbo dzakasiyana siyana muguta nekunogara veruzhinji nzvimbo dzinoti danga mvura hobosen valley gimbuki chikanga federation nenyakamete dzave nemasvondo akati kuti dzisina mvura pamwe pacho ichiuya pakati peusiku vanhu varara mukura muna zvekufambiswa kwemabasa murimwe remasangano anomirira vagari veguta remutare united residence and repairs trust umurati Fason Dubin vanoti kuita kwekanzuro kunyanya panguva ino yedenda recovid-19 kuisa utano hwevagari panyanga dzamushore vanoti nekuda kwekushayikwa kwemvura vagari vanenge voungana munzvimbo dzekunochera mvura izvo zvinovaisa munjodzi dzekutapurirana chirwere ichi vadhubi vanotiwo zvakare kushayikwa kwemvura kunogona kuita kuti vanhu vabate zvirwere zvinofambidzana nekusavapo kweutsanana hwakakwana zvakaita semanyoka korera nezvimwewo masvondo apfuura kanzuro yeguta remutare yakatenga pombi itsva kubva kusouth africa senzira yekuwedzeredza kufambiswa kwemvura kumisha yedanga mvura nesen valley zvinoenderana neuwandu hwevanhu vave muguta ndakamirira sidhesi remamutare ndini redamoyo.